Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Ngana zvakare manera anasi uri musi wechina mbudzi 12 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu makumi mashanu nevanomwe vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
Mutongi Madam Gofa vati iyo hopo haakodzeri kuti apiwe bail nokuda kwekuti state yakaburitsa zvainoti macompelling reasons. Chimwe chacho chinova chekuti hopo ane tsika yekupara mhosva nokuda kwekuti ane imwe iri pending ichiruda kunzwika nevatari.
Mutori wenhau hopo Chimono anonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Isu ana mukoti tabvuma chii tisina kumbopiwa chii. Hatina chatapiwa izvo. Isu tinokwanisawo chete kuzobuda nedecision iyoyo nekuti tirikuibvuma here kana tirikuiramba. Kana kuchinge hurumende yauya kubudikidza nebipartite negotiating forum yedu yetinodiscussa nyaya dzemari, then ndipo tichazokwanisa kunge tichipindura mubvunzo kuti taitambira here kana kuti tati hatina kuitambira.
Sangano reZimbabwe Nurses Association rinoramba kuti rakatambira mari dzakawedzerwa nehurumende. Zimbabwe yokweshana neAlgeria mumutambo wenhabvu wakakosha. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi mashanu nevanomwe vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Vanhu makumi matatu nevatatu vari vanhu vagara vari munyika uye makumi maviri nevana vachinzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. Richizivisa zvarakawana nezuro manheru, bazi rezveutano rakati vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvisere nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 8667 uye vapora vava zviuru zvisere nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 8046 zvichitevera kupora kwevanhu vatanhatu nezuro wakare. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava mazana matatu nemakumi matanhatu nevatanhatu, ukuwo vafa vachiri mazana maviri nemakumi mashanu nevashanu sezvo pasina munhu akashaya nezuro wakare. Uwandu hwatazivisa uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi mashanu nemaviri nezviuru mazana matanhatu negumi nezviviri kana kuti vadarika 52,612,000 uye vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nezviviri kana kuti vadarika 1,292,000. Mutori wenhau Hopewell Chingono uyo ari kupomerwa mhosva yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare anyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare ramajistrate nhasi. Thomas Shiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo, mutongi wedare ramajistrate amai Marehwa naZvoGofa vati Chingono akodzere kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso, asi amai Gofa vatsoropodza vachuchisi vehurumende panyaya iyi nemashoko avo ekuti Chingono anofanira kugara mujeri nekuti mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi. Mushure mekunge mupurisa ari kuferefeta mhosva iri kupomerwa Chingono, vaNaison Chirape vakaudza dare nezuro kuti pane vafakazi vatatu vavasina kudoma mane mazita vari mubazi revachuchisi reNational Prosecuting Authority vavari kuda kuti vagozo vanyoresa magwaro ekuroverera chingono. Amai Gofa vati hurumende haifanira kuvharira vanhu mujeri kuti igoferefeta, vachiti nyaya inofanira kutanga yaferefetwa munhu ozosungwa. Amai Gofa vatiwo zvakataurwa nemuchuchisi kuti mhosva iri kupomerwa chingono imhosva yakakura kwazvo, hachisi chikonzero chekuti chingono asapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Vatiwo hurumende haina kuunza kudare mamwe mashoko ayakataura mudare kuti akanyorwa nachingono padande mutande rake mukuparwa kwemhosva, vachiti izvi zvinoratidza kuti hurumende iri kuviga humwe humbowo. Uye vati zvakare vachuchisi ndivo vaifanira kupa humbo unonwisa mvura hwekuti sei hurumende ichiti chingono anofanira kuramba ari muhusungwa. Asi mukupeta mutongo wavo, amai Gofa vati dariraona zvakakodzera kuti rinyeme chingono mukana wokubhadhara mari yechibatiso, sezvo vachiti chingono anogona kunopara dzimwe mhosva kana akapiwa mukana wokubuda mujeri. Amai Gofa vati chingono munhu akapara mhosva panguva iyo imwe mhosva yaari kupomerwa isati yapera mumatare, saka vanoona sekuti munhu anogara achikoromora mhosva. Rimwe remagweta achingono vagift mutisi vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Mutongi Madam Gofa vati hopo haakodzeri kuti apiwe bail nokuda kwokuti state yakaburitsa zvainoti macompelling reasons. Chimwe chacho chinova chokuti Hope ane tsika yekupara mhosva nokuda kwokuti ane imwe iri pending ichiruda kunzwika nevatari.
Vamutisi vati havasi kufara nemutongo uyu, vakati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro vachiti chingono munhu asati ambobatwa nemhosva kuti anganzi ihoromori.
Tichaenda kudare repamusoro tichiino challenger mutongo iwoyo nokuti hatina kugutsikana nawo.
Rimwe remagweta achingono vaDouglas Coulthard vaudza vatori venhau panze pedare kuti chingono ari kushungurudzwa pamusana pebasa rake rekutora nhau, vachiti kuburitsa kwaari kuita nyaya dzeuori ndiko kwakakonzera kuti asungwe. Zvichakadai, amai Gofa vati chingono agodzoka kudare musi wambudzi 26, chingono akatarisirwawo kutanga kutongwa musi wazvita 7 pane imwe mhosva yaari kupomerwa yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati ashandisa zvakare dande mutande rake reTwitter. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano rinomirira vakoti reZimbabwe Nurses Association kana kuti ZINA raramba mashoko ari kuti nhengo dzaro dzakatambira zvikamu 40 kubva muzana zvemari dzemihoro zvakaziviswa nehurumende svondo rino kuti ichawedzera nazvo vashandi vayo kutanga mwedzi uno. Mutungamiri wesangano iri vainoki Dongo vanoti havana kumbobvira vagara pasi nehurumende vachiwirirana nezvemari idzi kunze kwekungonzwawo mapepa nhau. Vadongo varambawo zvakare mashoko ekuti vakoti vakawanda vadzokera kumabasa, vachiti vari kunzi vadzokera kumabasa vari kutyisidzirwa danho ravati vari kupikisa mumatare uye nyaya yavo ichanzwikwa mangwana. Bepanhau reHerald razivisa nhasi kuti vakoti vagamuchira zvikamu 40 kubva muzana zviri kuwedzerwa kuvashandi vose vehurumende kunyange hazvo vari kuti zvishoma. Mamwe masangano evashandi vehurumende anosanganisira evarairidzi akatobuda pachena kare achiramba zvikamu izvi achiti zvishoma. Vashandi vehurumende vari kuda kuti mihoro yavo idzokere pamadhora mazana mashanu nemakumi maviri emari yekuAmerica iyo vaitambira muna gumi guru 2018. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi vadongo vanoti mashoko ekuti vatambira zvikamu izvi anonangana nekuda kupesanisa vashandi vehurumende. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chokwadi chaicho chaicho panyaya iri kutaurwa nezvayo iyi, isu sevana mukoti kana kuti isu semahealth workers sevashandi vehurumende vezveutano hatisati tambogara ichititaurira nezve 40% iri kutaurwa nezvayo mumapepa. Isu 40% iyi takatoinzwawo ichitaurwa ichaanaunzwa after cabinet meeting yakapedzisira kuitwa. Payakanga ichaanaunzwa yakangotaurwa yakati 40%. Isu titori nemubvunzo kuti 40% ichi iri kurevei, ndei, imarii? Because mapercentage hatingakwanisi kutaura nezvavo pari zvinezvi. Pamari dzatiri kutambira isu 40% of nothing is nothing. Saka tinonga tichoda kuziva kuti 40% yechibva kupi zvichienda kupi. Saka musangano iwoyo asati augara, hurumende asati atidedza kuti kune musangano wakadaro wekuti tigozotaura. Saka kuti zvigozotaurwa zvichinzi isu ana mukoti tabvuma, tabvuma chii tisina kumbopiwa chu. Hatina chatapiwa izvi. Isu tinokwanisawo chete kuzobuda nedecision iyoyo yekuti tiri kuibvuma here kana tiri kuiramba. Kana kuchinge hurumende yauya kubudikidza nebipartite negotiating forum yedu yetinodiscussa nyaya dzemari, then ndopi tichazokwanisa kunge tichipindura mubvunzo wekuti taitambira here kana kuti tati hatina kuitambira.
Tiri kunzwawo kuti vana mukoti vakawanda vatodzokera kumabasa. Zvakamirawo sei?
Hakuna zvakadaro. It's not true. Vana mukoti vanga vagara vari kumabasa. Vana mukoti vakanga vasiri kuramwa mabasa. Saka zvekuda kunyepa kuti ana mukoti vadzokera kumabasa nekuti kune mari yataurwa 40%, it's not correct, it's not true. Vana mukoti vagara vachienda kumabasa tichienda mazuva edu mashoma anoenderana nemari yatiri kutambiswa nehurumende. Mukaona pari kutaurwa pari zvino vana mukoti vari kunzi vadzokera kumabasa, inyaya yedirective yetiri kuchallenja kukoti. Inova nenyaya ichapinda mukoti mangwana. Itisiri kudanyanya kutaura nezvayo nekuti nyaya yekushanda kwedu nyaya yekuenda kwedu kumabasa zuva nezuva yakataurwa neministri. Isu tiri kuichallenja kukoti kuti hatikwanisi kuti tingaenda kubasa zuva nezuva zvichienderana nemari yetiri kutambira.
Saka vana mukoti vari kuonekwa kumabasa ava vari kukwanisa zvavo kunge vachienda kumabasa ka?
Vana mukoti vangangonga vari kumabasa vakawanda nenyaya yekuchidzidzirwa. Asi chandinoda kukuvimbisai ndechekuti kuvaona variko ikoko hazvirevi kuti vanenge vachiisa maservice delivery.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vainoki dongo vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Vanhu vakawanda muSouth Africa vari kutambira nemufaro kuvhurwa kwemiganho yenyika iyi kuitira kuti veruzhinji vakwanise kupinda nekubuda munyika iyi vachitevedza mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Izvi zvinotevera chiziviso chakaitwa nemutungamiri weSouth Africa neZuro. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Mutungamiriri wesangano reInternational Cross-Border Traders Association vaDennis Juru vati nhengo dzesangano ravo dzinotambira mashoko avasiro Ramaphosa nemufaro sezvo kuvhurwa kwemiganho yenyika iyi kuchayamura mhuri yeZimbabwe yakawanda.
Tinofara zvikurusa nedanho ratorwa navaRamaphosa pamwe nenyika yavo yeSouth Africa rekubvumira vanhu vanoda kuuya kunyika yeSouth Africa vachiuya vachiinga zvemabhizimusi pamwe nekushanya zvinoti muchirungu tourism.
Vajuru vati chinofadza ndechekuti hurumende yeSouth Africa yakatambira chikumbiro chesangano ravo chekuti miganho izarurwe kuitira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvedzimwe nyika zvinorarama nekutenga nekutengesa zvikwanise kuita basa razvo.
Mushure mekunge tanyora tsamba yatakanyora kuna Minister Pando, imwe takanyora ichienda kuna Minister Patel, imwe yakaenda kuna ivo vaRamaphosa Mbune, tinotenda nekudaira kwavaita zvichemo zvedu nekuti sitakachema wote kati aiwa kana vanotengesa doro nevanotengesa fojika vakachema vakanzwikwa kuchingatadzisewo isusu vemabhizimusi ekutenga nekutengesa kunze kwenyika kuti tinge tichitererwawo chii. Zvino zvinofadza kukurusa.
Vaenderera mberi vachiti mhuri yeZimbabwe inorarama nekutengesa yakange yave kunonga sosve nemuromo nekuda kwekuvharwa kwemiganho.
Zvino zvinofadza zvikurusa kuti vanhu vaakukwanisa kuti vange vachienda kunyika yeSouth Africa nekudzoka kazvakare vakasununguka. Chinekangokusha ndechekuti kuti vapinde vanofanira kunge vaine matsamba anoratidza kuti vakaongororwa utachiwana hwekorona mu72 hours dzapfuura.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Agnes Tirivangani vati vanopemberera kuvhurwa kwemiganho kunyange hazvo vasingaoni vachidzokera kumusha nekuchimbidza nekuda kwematambudziko achakatarisana neZimbabwe.
Ini ndikuvhurwa kwebhodha ndikukutambira asika hakuna zvakunondibatsira nekuti iye zvine zvindakavhurwa kana ndikada kuenda kumba kwacho ndoenda kunoitei. Vari kumba kwacho ivavo zviri nani vatouya kuno vatsvagewo zvimwe zvinhu zvokuti vatiwane kubatsira mhuri nokuti haizvi hazvichabatsiri izvi. Kumba kwedu kwacho isusu hakuna chinhu, toita sei? Iye zvine zvezvezvi tanga takagara lockdown yanga ikatakagadzikwa kugadzikwa kuti jojojo handimukuzviona papa mari chaicho yekuti tiwane kuti ndakuenda kumba hapana. Saka todii ameno kune vamwe inini ndiri kuzvitambira hei havasi kumba handisi kuenda bhekozi hapana chandinoita ndonofa nenzara hakuna mabasa hakuna kutengesa.
Muchiziviso chavo vaRamaphosa vakayambira vanhu vese kuti vazvichengete nekupfeka mamask pamwe nekuita utsanana nguva dzose. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Yashika nguya kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kwemauto emuEthiopia nechikwata chemudunhu reTigray kuri kusimudza kutyisa kwehondo munyika ine vanhu vakawandisa zvikuru mushure meNigeria. Kurwisana pakati pehurumende nechikwata chinotsigira Tigray People's Liberation Front kwapinda musvondo repiri, izvo zvapa kuti vanhu vemuEthiopia vanodarika zviuru zvisere vapotere muSudan. Hurumende yeAustralia inoti ichadoma muongorora akazvimirira uye ane masimba ekutonga mauto emunyika iyi ari kupomerwa kuti akapara mhosva dzehondo muAfghanistan. Danho iri rinotevera ongororo yemakore mana yakaitwa nehofisi huru inoongorora mashandiro ebazi rezvekudzivirirwa kwenyika pamhosva dzinonzi dzakaparwa nemauto emuAustralia kubva muna 2005 kusvika 2016. Sarudzo dzemuAmerica dzakaitwa musi wa3 mbudzi dziri kuramba dzichikonzera mutauro wakanyanya pasi rose, vamwe vachiti munongedzo wejekerere asi vamwe vachiti kusatambirwa kwadzo nemutungamiri wenyika vaDonald Trump kunosiya pasi rose richishushikana uye pasina zvakawanda zvekudzidza kubva madziri. Kunyange vaTrump vasati vatambira kukundwa kwavakaitwa musarudzo, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa uye vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT muzvare Thokozani Kupe vakatokorokotedza vaJoe Biden webato remaDemocrats. Vamwe vatungamiri vakakorokotedza vaBiden vanosanganisira vekuNigeria, Kenya, South Africa, France, Germany, Canada, Israel, Britain nedzimwe nyika. Asi mutungamiri weRussia vaVladimir Putin havasi pavanhu vakakorokotedza vaBiden vachiti zvakabuda musarudzo hazvisati zvapetwa. Ukama weZimbabwe neAmerica hauna kumira zvakanaka kubva vatungamiri wehurumende yeZANU-PF zvavakatemerwa zvirango vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muna 2003. Asi iyo vakuru ava vachiti inyaya yeminda. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaFarai Maguhu pamwe nenhengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti. Totanga kunzwa kubva kuna vaDzikiti.
Sarudzo dzemuAmerica hongu dzine dzidziso dziripo kumhuri yeZimbabwe. Dzidziso dzakanangana nekuti munhu wese ava kunzwisisa kuti zvatinenge tichitaura tichiti demokrasi, tichitaura zvokuti maelectoral systems, ese maelectoral systems pasi rose ane machallenges awo ari very serious. To the point yekuti takaona muAmerica kune vanga vakutotaura nekutogadzirira zvombo zviri very violent and physically violent zvokuti vange vachipokana pamusana pemaelections. Hatina chatadzidziswa neAmerican system, asi tatoona kuti system yedu isusu itori kumberi kwesystem yemaAmericans pamusana pekuti yedu iri more transparent. Mamedia houses ekuAmerica zvakare tinotoona kuti panga paine polarization iri so serious kumamedia houses, vanana Fox, vanana CNN nevamwa, zvichitaridza zvega kuti mamedia houses aripo they build the agenda towards certain political persuasions. Maelections aripo kuAmerica takamatarisa hapfuure chikero chemaelections akaitwa muZimbabwe.
Vamagu munoti kudii nezviri kutaurwa izvi?
Ndinopokana nezviri kutaurwa navaDzikiti kuti hapana chatinodzidza kubva kusarudzo yekuAmerica. Chekutanga chatinodzidza ndechekuti kunzi president hazvirevi kuti waamuridzi wenyika. VaDonald Trump vanooneka kuti is just someone ari muoffice, a citizen anochallengewa, anotukwa nekutukirirwa kunyangwe ne the media ne the opposition. Asi chinofadza ndechekuti vanhu ivavo vese vachiri vapenyu. Chechipiri, tinoona tinodzidza chinonzi free press.
tinoona kuti materevizhoni emuAmerica mazhinji acho vaitsoropodza vaDonald Trump zvikuru sei, zvakaita seCNN. Asi majournalisti ivavo vaigara vachivanyomba vachiri vapenyu, hapana vatiri kunzwa kuti vatizira kuBritain kana kuti kupi kunotsvaga upoteri. Hapana vatiri kunzwa kuti havasi kurara mudzimba nekuti FBI iri kuvatsvaga. Chimwe zvekare chatinodzidza ndechekuti sarudzo dzemuAmerica hazvinei nekuti uri purezidendi unogona kudyiwa. Zvisingatenderwi muAfrica, mutemo wemuno ndewekuti incumbent kana kuti varipo panyanga vacho havabviswi nemaelections. Saka pane zvizhinji zvatinodzidza kana tikada kuti tiwe vanhu vanoda kubatsirika kuti America maelections haisi hondo. Maelections it's a time yekuti vanhu vataurire ari kutonga kuti wakagona basa here kana kuti kwete. Charatidzwa nechekuti America ine institutions ari kushanda.
Vadziki, tingatimbotarisei nyaya yezvirango zvakatemerwa muvakuru veZANU-PF neAmerica. Munoona zvichibviswa here nekupinda panyanga kwaBiden?
Pane muono kuti zvinoona kuchinja. Nyaya yekuti ava ndo vakatanga kanyaya dzemasanction, maDemocrats. Ndo vakasponsa zidhera maDemocrats. Saka inini maonero angu ndeyekuti ndo vanokwanisa kugurunura zvipanyira zvavakasunga panyika yeZimbabwe. Saka isu totarisira kuti Joe Biden ari kuzotarisa zvakare nekuongorora zvakare icho chiitiko ichocho ichi nebacking yatiinayo neSADC neAfrican Union dziri kutaura kuti masanctions ngaachibva munyika yeZimbabwe. Asi tinongoziva kuti vachena vanonetsa kuita zvinhu zvavo to the point yekuti hatingavave nevimbo nechivimbo chokuti zvichagona kuti zvichinje nekukasira. Havasi pakusevha maindresi emhomho yeZimbabwe. Tinoona kuti zvavanotaura ivo zvedemocratic systems and so forth, kuno kuti tori nedemokrasi iri nani nadhemokrasi iri ikoko.
Vamaguhu, petai zvenyu nyaya yedu, hatingaswerere kuvhya katiyo.
Ndingati dambudziko guru ratinaro harisi remasanctions eAmerica. Dambudziko guru riripo nderekuti nyika yedu ine uori. Upfumi hwenyika ino huri kupfumisa makoronyera.
Havangu ari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika. Vafarai Maguhu vachitaura vari parunhare kwaMutare. Manzwa zvakare kubva kunhengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti vachitaura vari parunhare muHarare. Hurukuro iyi yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Makadii tete? Ini ndinoda kuti kumhuri yekwaGringo chema ine tariro, uyezve ndinoti kuna Gringo zorora murugare. Gringo akaita basa guru chose mukusimudzira industry yekuekta kwemadrama. Aitifadza chose kunyanya mazuva ndaenda kuchikoro gore randaita grade 7 muna 1998 tichiona drama rake. Ndaiwanzo kufarira paya paanozoisa miripiri yakawanda munyama. Ya, paindinakidza chose. Saka ndinoda kuti kuna Gringo zorora murugare. Uyezve ndichiuya kuna mukoma Jinimbi. Mukoma Jinimbi ndinoti kumhuri yekwa Genius Kadungure. Mwari ngavakunyaradzei. Uyezve chema ine tariro kuna mukoma Jinimbi. Mukoma Jinimbi munhu akashanda akawana mukana wakanaka chose wokuita mari. Vakaita mari, vakashanda nesimba, vakaita mari yavo. Asi munhu aifarira mafaro. Saka dai zvaibvira dai vaikwanisa mukurarama kwavaita semunhu aifarira mafaro uyezve nekunwa doro vaitsvagawo driver anova driver asinganwe doro kuitira pavanenge vadhakwa paya vanodrivewa zvakanaka voyetsvika kumba zviri safe nekuti motikari dzavaitenga idzi indege yepasi mota dzisingade kudrivewa nemunhu anenge adhakwa sezvo vaibva kumafaro vakange vanwa doro ndinokutendai chose sisi ndini Brian Kim ndiri kuchinoi thank you
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
munhau dzemitambo chikwata chezimbabwe chemawarriors chiri kupinda munhandare nhasi manheru chakanangana nekukunda kana kuita mangange kuitira kuti chiswedere pedyo nekubudirira kuenda kumafinari eAFCON 2022 Michael Kariati anotipa nyaya iyi
Zimbabwe iri kusangana neAlgeria nenguva dza9 manheru ano mumutambo uyo inofanira kutora mapoints ese matatu kana point imwe chete kana zvinhu zvaomesesa Zimbabwe yasimuka ine chikwata chayo chakasimbisisa kusanganisira vatambi vakaita saPrince Dube, Jordan Zemura, Talbert Chumba, David Moyo, Victor Kamuka, Naking Nadolo avo vari kutambira maWarriors kekutanga. Vatambi vane mukurumbira Knowledge Musona, Kama Billiard, Kuda Mahachi, Tendai Darikwa, Tino Kadewere naMarvelous Nakamba vari muchikwata chaunganidzwa nemurairidzi wavo Zdravko Lugorusic. Manager weMawarriors vaWellington Mpandare vane chivimbo chakasimba kuti vatambi ava vachabata basa nemazvo manheru ano.
Tiri kutarisira kuti vakomana vataunganidza ava ndivo vakomana vachatiitira basa, vachatibatsira basa kuti tisaizvo ende tiri kutarisira zvakawanda pavari.
Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaProsper Makaza vanoti Zimbabwe iri kukunda mumutambo uyu.
Tikuona kuti tokwanisa kuhwina because ma players atanga tisikafungira kuti anouya akauya nanakadeure. Saka tikuona kuti kochi mutsva akurakidza kuti ane hope uyu atinayo naye yekuhwina.
Asi muteveri weDynamos vaSebastian Mugwisi vanoti mutambo uyu wakaoma zvekuti maWarriors anenge atoita raki akadzoka nepoint imwe chete.
Tikuona kuti tokwanisa kuhwina because ma players atanga tisikafungira kuti anouya akauya nanakadeure. Saka tikuona kuti kochi mutsva akurakidza kuti ane hope uyu atinayo naye yekuhwina.
Zimbabwe neAlgeria dziri kusangana zvekare mune mumwe mutambo muNational Sports Stadium nemuvhuro. Pari zvino Algeria ndiyo iri kutungamira gungano rezvikwata zvina reGroup C nemapoints matanhatu, mapoints maviri pamusoro peMawarriors. Botswana ine point imwe chete asi Zambia haina kana point. Zvikwata zviviri zvichapedza zviri pamusoro-soro mugungano iri ndizvo zvinoenda kumafinari ayo achaitirwa kuCameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa zvinoreva kuvanhukadzi kusarudzwa kwaamai Kamala Harris semunhu achagadzwa semutevedzeri wemutungamiri weAmerica. Zvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutori wenhau Hopewell Chingono anonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Sangano reZimbabwe Nurses Association rinoramba kuti rakatambira mari dzakawedzerwa nehurumende. Zimbabwe Warriors yokweshana neAlgeria mumutambo wenhabvu wakakosha. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida utitumira tsamba mbozha, zitumire ku studio7@viewinews.com. Muno kwaniso kunzwa na udzedu pa www.viewishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, nichitimurari zvakanaka vateereri.